Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wemugovera zvita 29/2018 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti upenyu hwavari kukararama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo. Dutu mupengo rinoparadza misha nezvikoro kuChipinge.
Takatanga tiri vashoma we were less than 100 but izvezvi zvitatove 500 people saka tine vanhu vakawanda vakapa ma testimonies kupera kwegore rino vamwe vatenga dzimota vamwe vatenga mastenzi saka vamwe vazhinji vakatosiya basa remudzimba ravaishanda nekuda kwokuti vane zano rokutsvaga mari kudarika dzavaishanda mudzimba
madzimai anobva kuZimbabwe oita urongwa hunovapararamo yakanaka
Yeti play of the year yatu wanishikuma na line of chiwai haka tama kora rainita mbura mpana yei nipa to go score atina mkuma na ijovira pa beti defender of the year panga kwa inishikuma na chino nake churu
vechi diki wawana mibairo yokutamba na buz nonisa mbura mumusha uwekua zana iyi ndiyo mimwe ya misoro ya nauzedu za nasi ichuya kwa muri ichivakuno ku Studio 7 iri mu Washington DC vamwe vanachiremba vari kuramwa mabasa vanoti upenyu hwavari kurarama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo Izvi zvinouya apo hurumende ichiti homwe yayo yakaboka zvekuti haikwanise kuwedzera vashandi vayo mari dzemihoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Panguva yana chiremba vadiki vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvose zvinodiwa mukuita basa ravo vana chiremba ava vanoti basa ravo rave kushoresa kunyange hazvo basa reudhokotera raive basa rinoshamisira chaizvo mumwe wemadhokotera aya vawala sihlambelo vanoti kushomeka kwemari dzavanotambira kwave kukonzera kuti vatadze kuraramisa mhuri dzavo
So upenyu muZimbabwe watiomera isana chiremba sezvekuti mari yatiri kuwana isusu iri less than 100 US dollars endi mari shoma nene titarisa zviri kuitika munyika because zvinhu mazivano zvatokwira zvisingaiti titarisa parika tanga kutanga basa naizvezvi zvatosiyana mari yawaimbotengesa chinhu chatotaimzwa neka 4 kana kese so which means mari yedu yaifaungewo yaonekwawo paonewo tichi ienderane zviri kuitika so which means even chikafu chekutenga chaichikutonetsa kuti mari iyoyo yatiri kuwana ikwanisa kutenga chikafu so isusu sana madokta tinofambisa shoko rekuti vanhu vane chikafu chakakwana pese pese but isusu takutochishaya nekuda kwamari dzedu
vahlambelo vanotiwo makare kare vana chiremba vaizivikanwa vachifamba nemotokari asi ivo vaikungoswero kweshana mafudze nevanhuwo zvavo vavanonozoonana navo kuzvipatara zvavanoti zvave kuvabvisa chimiro
even kana ndida kuenda kubasa ndichitobva kunzvimbo iri kure kuti ndisvike kubasa ende ichitongokwirawo michovha iyi inongokwirwa nevamwe vachiendawo kwavanoenda saka pesi zvese zvinobva zvandikanganisa mashandiro andoita
izvi zvinotsinirwawo neumwe chiremba muzvare Roslyn Makaza avo vanotiwo sachiremba vanenge vakatarisirwawo nemhuri yavo semunhu ane dzidzo yepamusoro yakatora makore akawanda achiita pamwe nebasa rine chiremera kuti vayambudzewo vari mumashure mavo mumhuri yavo pamwe nekuchengeta vabereki vavo asi muzvare Makaza vanoti izvi hazvisi kukwanisika sezvo vachiti mari yavari kutambira yakafanana nemutero wembwa
nyaya yacho yakatiomera because andikwanise kana kuplana kuti mangwana ndichange ndichiite sei. Unlike vamwe maprofessions wekuti vanogona kukiya kiya vanogona kuita sei, ini basa rangu rinodependa nekuva chiremba chete. Saka uchiremba wacho ukapera hapana chimwe chinokwanisa kundirarema nacho. And vanofanira kunzwisisa kuti atisi kuisa strike because tinoda mari, but we are also protecting them.
Muzvare Makaza vanoti dai hurumende yanzwa zvichemo zvavo yowedzerawo mari dzemihoro kuitira kuti chimiro chemadhokotera chidzokere pamakare kare.
Vabereki vedu chaivo vakwanise kuti vaende kunorapwa kunze kwenyika, or even kuti muno muprivate munhu aende kunorapwa kuavenues for West End, havakwanisi. Vanotorarama nepo parinyatwa parara hospital, ndo mahospital edu. Saka zvikanzi machiremba ese asipo pabasa manje. Ini ndikutorwadzirirwa vabereki vangu, but this is a fight for the profession.
Kunyange hazvo hurumende ichiti homwe yayo yakaboka kuti iwedzere madhokotera aya mari dzemihoro, mutauriri weMDC inotungamirirwa navanelson Chamisa vajacob Mafume vanoti hurumende inofanira kutsvaga mumwe munhu anotsiva mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino Chiwenga achatungamirira nyaya yenhaurirano pakati pemadhokotera ari kuramwa mabasa aya nehurumende. Mashoko ava Mafume aya anouya apo vachiwenga vakatsvinyira vana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti vachiri vana vechikoro, izvo zvakashorwa nana chiremba ava. Vachiwenga vakambodzingana mukoti vairamwa mabasa mukutanga kwegore rino, izvo zvinonzi nava Mafume hazvikodzere kuti varambe vachitungamirira nhaurirano idzi.
Zvanga zvichifanirwa kuita ndezvekuti vataurirane nemadhokta vapuhwe mari dzavo, vapuhwe motokari dzekuti vaende kudzibasa, vapuhwe pokugara, vapuhwe zvekushandisa zvacho, mishonga nemaglovhosi akasiyana-siyana anodiwa ipapapa. Havangashandi vasina chokubata.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rakashorawo mabatirwo ari kuitwa vana chiremba, richiti gurukota rezveutano vaObedaya Moyo havasi kunyatsoziva basa ravo. Sangano iri rinoti havasi vana chiremba vadiki chete vari kuramwa mabasa, sezvo vana chiremba vematunhu ose munyika vabatanawo mukuramwa mabasa. Chiremba anotambiriswa pamwedzi mazana matatu nemakumi maviri nemadhora mapfumbamwe, asi iri mari yeRTGS. Asi vaMoyo vanoti hurumende yakatarisirwa kuenderera mberi nenhaurirano idzi navana chiremba nemuvhuro kuti vaedze kutsvaga nzira dzekugadzirisa nhuna dzavana chiremba ava. VaMoyo vaudza Studio 7 kuti havana zvakawanda zvavangataura kudzamara musangano uyu waitwa. Nekune rumwe rutivi, vana chiremba vakuru vakapa hurumende kusvika panopera zuva ramangwana kuti hurumende igadzirise nhuna dzana chiremba vadiki kana kuti votangawo kuramwa mabasa, sezvo vachiti havakwanisi kuita basa ravo nemazvo kana vana chiremba vadiki vasipo pabasa. Vana chiremba ava vave nemazuva makumi maviri nemasere vachiramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Dutu mpengo rakaparadza dzimba dzakawanda nezvikoro nezuro kuchipinge South mudunhu reManicaland. Denga rechikoro cheVeneka Primary School rakaparadzwa nemhepo iyi iyo yakaparadzawo nzvimbo dzechecheche nechisumbanje. Mudzviti wedunhu diki rechipinge vaWilliam Mashava vati havasi kukwanisa kutaura pamusoro pedutu mpengo iri sezvo vasiri kuchipinge pari zvino, asi vati titaure nemutevedzeri wavo vachamunorwa Salani, avo vativo havasati vanzwa kana paine munhu akakuvadzwa kana kufa. Vati vachataura mushure mekunge vasangana nevanhu vakawirwa nedambudziko iri. Tabata mumwe mugari wekuchipinge muzvare Cheryl Dobo kuti tinzwisise zvakaitika.
Nezuro kumapasti 2 takaona kwakakurutadza kuti kuri kuya mhepo nekunobuda zuva uko. Saka mhepo iyi yakauya ichivhuvhuta zvakanyanyisa zvekuti imba yedu isusu 4-roomed house yakatorwa marata ese, trasi ese yakapwanywa pwanywa zvekuti hapana kana chakasara. Saka izvizvizvi itori imba yedu isusu inoda kutotanga futi panyuwani kuita roofing yachona.
Ko pachikoro apa pakakuvadzwa zvakadii?
Pachikoro paVeneka ndasvikapo makuseni ndichinoona kuti zvakamira sei. Ndaona mablocks matatu akatorwa futi nemarata achona ese akapwanyirwa pasi. Then nepachikoro paVeneka Secondary School marata acho zvakare mablocks maviri matatu zvakare apwanywa marata acho naawisirwa pasi.
Pane vamambonzo akakuvadzwa here nemhepo iyi?
Apa ndizvino hapana vakakuvadzwa, asi kuti dzimwe dzimba dzaitodonha chaiko nemudhuri wachona, kuti marata zvese nemudhuri wachona kusvika chaiko kuwindo level, imba ichidonhedzwa nemvura iyo iya nezuro.
Pane vakuru vekuhurumende here vambosvika munharaunda yenyu kuzotarisa kuti zvakafamba sei?
Pari zvino handina wandati ndaona kana kunzwa kuti pane ambosvika.
Saka moita sei imba zveyakapunzwa?
Izvezvi zvitinyatsoona kuti zvinhu zvacho zvakatiwo, meekonomi yacho nezvamarira yakaita, tatitombotsvaga kuti tinoona kuti marata acho ari kuita mari, tikatombosvika kwainzichadzi tikaona ari $63. Saka kutomboona kuti tichazvibatanidza sei kutiro seimba yacho.
Asi imi mamboendesa here shoko kuna DA kana kuti vakuru vehurumende vari munharaunda menyu?
Aiwa.
Kose musina kuvataurira?
Apa tangomuka kuseni, munhu umwe neumwe watongomuka achitobatana nemarata kubvisa nekubuditsa zvinhu mumba zvakanayiwa nemvura kutongozviita pazuva. Ko zvine zvidzimba hazvina marata? Munhu anotongoonawo kuti opinda pai, kana paine ane hama iri pedyo ine imba yakasarawo, munhu otongopindawo imomo.
Avo vange vari mumwe wevakaparadzirwa musha nemhepo nezuro kuChipinge South, muzvare Sheryl Dzobo, vachitaura vari parunhare vari kuChipinge kwekare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti kuratidzira kune mhirizhonga inosisa muDemocratic Republic of Congo kuri kuvhiringa kurwiswa kwechirwere cheEbola mudunhu reNorth Kivu. Mhirizhonga iyi yakatanga nemusi wechina zvichitevera kumbomiswa kwesarudzo mudunhu iri, izvo zvakashatirisa vagari vemudunhu iri. Makaterera kuStudio 7, anemi muchirongwa ndini Tanonoka Wande. Madzimai anobva kuZimbabwe ari kushanda nekugara muBotswana anoti akaumba sangano ravo rinonzi Zimbabwe Business Women in Botswana. Chinangwa chesangano iri ndechekupangana mazano munyaya dzehupfumi kuitira kuti madzimai aya akwanise kuriritira mhuri dzavo. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Madzimai aya anoti donzo ravo ndere kukurudzira nasemadzimai anasi kuti vashande nesimba kuitira kuti upenyu hwavo huchinje mukuita zviri nani. Muzvare Priti Ganyani avo vakaronga pfungwa yekuunganidza madzimai aya vanoti vanowirirana nemashoko anoti gona reupfumi dikita izvo zvakapa kuti vazvipire kuita chero chinovapa kurarama kwakanaka.
Ndakauya nezano iri nekuda kwokuti taiona kuti mabasa aishanda vanhu emuzimba anga asina mari dzaivakwanira kuti vakwanise kuchengeta mhuri kuZimbabwe. Saka takaona kuti tikatengesa, kutengesa kune mari, nyango ukatengesa masweets chaiwo murod, kupera kwezuva unogona kunge uine 20 pula oroso, pane kuti ugarire mari yekunge uri musikame basa kumwedzi wese kusvika pakupera, apa unenge uine mhuri kuZimbabwe mari dzacho hadzikwani.
Muzvare Ganyani vanoti nhengo zhinji dzesangano ravo vanhu vaishanda mudzimba dzevanhu asi vakaona kuti hazvina pundutso mukusimudzira upenyu hwavo.
Takatanga tiri vashoma, we were less than 100, but izvezvi zvitatove 500 people. Saka tine vanhu vakawanda vakapa matestimonies kupera kwegore rino, vamwe vatenga dzimota, vamwe vatenga mastenzi. Saka vamwe vazhinji vakatosiya basa remudzimba ravaishanda nekuda kwokuti vane zano rokutsvaga mari kudarika dzavaishanda mudzimba.
Imweo nengo ya sangano ili amai Rita Willy, avo vane makore makumi matatu ne matatu, vano tisangano ravo raka wabatsira kuti vakwanisa kutenga mota yavo, uye kutenga rava berekine ama ni chikafu uche kuzapa Krismusi.
Kupera kwa gore kudaika na washia na marie, wamwa ntu kwansa kunotenga zimota, wamwa gore rine iru wamwa wakatu tenga matraki, ekutuwa kwansa kunotanga na business, rekuta kura wano zhinu. Vamwe wano kwansa kutoendo wako mshaunita maprojects, wamwa wano kwansa kunotenga mastenzi. Kusia vati seizu zviari December waenda kumushaunu nusia kwansa kutenga mastenza au ekuti goreri noya waka kandra na futi zimarizi muna anu kwansa kunotanga kutosumu za stende yake kutowaka.
Imone mwe sangano iri amai Hedwig Majoni vano tiwo sangano iri rakava muta muhope jukuru mnyanzo kusagarira mahoko.
Eshi nunda kwansa kuzia kuti ndino kwansa kuwa na chakati kwa kati, ndino kwansa kushitengesa kwa kati, zvinhu zvakaasva ndakanga ndisingazvizive, ndakanga ndisingazive zvinhu zvakawanda zvekuti ndinokwanisa kutora zvinhu kuZimbabwe ndichitengesa muno. Ndakanga ndakangogara ndingorowo munhu aingotengesa huku dzake munomu ndichingoona kunge zvese zvakanga zvichifambira. But then zvinozvi ndakutoziva kuti ndinokwanisawo kuenda kusouth kunohodhawo zvinhu ndichitengesa umomo munomu kuchitengesera Matswana, ndinokwanisawo kunotora zvekuZimbabwe zvacho ndichitengeserawo maZimbabwe vasingakwanisi kuenda kumusha pese pese asi vachida zvinhu zvekuZimbabwe.
Vanoti vava kuziva kunomira mumutsetso wekubhanga nokuda kwesangano iri, iro vanoshandisa mukuchengeta mari yavanozogovana mukupera kwegore. Kunyange hazvo zvinhu zviri kuvafambira, amai Majoni vanoti vanosanganawo nematambudziko ekutengesa zvizere zvimwe zvinhu zvavanogadzira.
Like ini zvandinotora, inini zvandotengesa ndinotora kubva kuZimbabwe. Saka you find kuti zvinhu izvozvo zvinogona kunge zvakunzi kuboda hazvichabvumidzwi. Saka unenge wakuita dzimwe wei dzekuti zviuye, but zvinenge zvabit expensive kuti zvisvike kunoku.
Nokubudirira kuri kuita chirongwa chesangano ravo, madzimai aya anoti vanoona ramangwana ravo rakajeka, vachiti chinangwa chavo ndechekuita mabhizinesi ane mukurumbira nekupindana kwenguva. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinopiwa na Jonga Kandemiri.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekushanyirwa kwevasungwa vari kumajeri akasiyana-siyana kwakaitika muzororo reKisimusi, uye kuri kutarisirwawo kuti kuchaitika zvakare muzororo reGoredzva, tichitarisa kuti zvinorevei uye zvinobatsira zvakadii vasungwa. Muhurukuro yedu tinatsa chigaro wesangano rinobatsira vasungwa reZakuro vaEdison Chihota. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vachota.
Tinotenda zvikuru makadii.
Aiwa tiri wapenyu tichitendawo kuti takakwanisa kuchengetwa munguva ino yekisimusi nekutarisirawo kuti mugoredzva tichachengetwa tichipinda muna 2019.
Ndo simba ramwari zvazvinoita nekuti ndiwo anotipa upenyu.
Vachota, tatitinzwe nematambirwo akaitwa zororo rekisimusi nevasungwa vari kumajera akasiyana siyana. Tinonzwa kuti gore rino zvinhu zvinenge zvakati siyanei nemamwe makore. Vasungwa vakakwanisa kunge vachishanyirwa nehama neshamwari vakawanda, vachiwanawo nguva yekuwana mapresidenti kana zvipo, ivo vachisunungukawo kunge vachipawo zvipo zvavari kugadzira mumajeri. Mungatidzwa kuti zvakamira sei?
Kumajeri kwakaita chirongwa chekuti vanhu vanofanirwa kusununguka vachishanyirana. Vakatanga kujeri vachitanga iri prison festival. Zvakapa vanhu mukana wekuti jeri rirambe richifunga kuti vanhu ava vari mujeri nekuda kwekuti vaparira mhaka dzavo kucommunity. Chinokwanisa chete kuti vaite zvirinani kunge vachikwanisa kusangana necommunity yacho, vachizvipa kucommunity kuti takatadza, takakanganisa. Nekuti chinhu chaunotanga kukanganisira haisi community yese, asi unotanga kukanganisira mhuri yaugere nayo. Saka ndo zvakapa mukana wekuti vanhu vave vanozvinzwisisa nekuda kweprison open day.
Asi munoona zvichitendeutsa vasungwa here izvi vachota?
Tiri kutaura nenhau yepfungwa dzemunhu. Havasi vose vanoti vabuda vodzorerwa kujeri. Vamwe vacho havatozombodzokera chose. Mumwe akangoenda kamwe chete haana kuzombodzokera zvakare. Asi kune vanhu vaive vanenge vaine mweya weusimbe wekusada kuzvishandira. Saka zvinopa vanhu mukana wakanaka wekuti vave vanozvigadzirisa vave vadzokere zvakare kumajeri.
Kune vamwe vasungwa vachota vanenge vasina kuzowana mukana wekushanyirwa nehama neshamwari. Zvinovasiyawo papi izvi vachionawo vamwe vagere navo vachishanyirwa, vachigirwa zvipo zvakasiyana siyana?
Idambudziko rinowanikwa pese kana muchipatara chaino kuti munhu anotadza kuwana munhu anouya kuzomuona. Vazhinji vavo nekuda kwekuti vanenge vaine dzishamwari dzinenge dzirimo mumajeri, nekuti pavanoenda kujeri vanotosweitawo shamwari. Saka napanoshanyirwawo shamwari yake naiyewo anotopedza shamwari yake kuti ashamwari ndachanyirwawo neshamwari nehama dzangu idzi, hona ndiva nasekuru wangu, ndo vazukuru, ndo vana, ndo vanani. Kana paine mukana wekuti iye arayirewo kuti endai munotaurirawo hama dzangu kuti ndiri kuno, dzakuenda kuti unoda here kubatana nehama dzako. Asi dzidziso iriko kumajeri yekuti batanai nevamakasiya kumamisha, batanai nehama dzenyu kuita kuti zviwanike zvichibatsira. Zvinomubatsirawo iye kuti ave anovandudza pfungwa dzake kuti kana ndakatadzira vamwe hama dzangu dzisingakwanisi kuya kuzondoona, ndodii kuti ndisvike padhuze nehama dzangu dzikwanise kundiregerera, dzikwanise kuve neni pamwe chete. Dzimwe hama dzinotadza kuuya nekuti akasungwa anogara kubhuruwayo, asi jeri raari kupikira nderekumarondera, nderekwamutoko kana kumasvingo kuchirevha saidi, kusingakwanisi kutya hama dzake. Kuda ndo zvimwe zvingange zvichiitika, asi mukana wecommunication uri kukreatwa nguva nenguva, zuva nezuva, uchikudziridzwa kujeri kuti communication ngaive iri padhuze nehama dzake.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachota nekuona nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu.
Tinotenda zvedu.
Manga makateerera kuna vaEdison Chihota vanovesa chigaro wesangano rinobatsira vasungwa reZakro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Kwanga kusingadaidzwe anonzwa nhasi kukuwadzana uko shasha dzenhabvu yevechidiki muchikwata cheWarila Academy dzanga dzichipiwa mubayiro. Ray Choto weStudio 7 ataura nateam manager weWarila Academy vaItai Blessing Water pamusoro pemibayiro yavapa vakomana vechidiki ava.
Famba zvakanaka chaizvo, taone zuva rakanaka chaizvo, taona the best play of the year. yatu wanishukuma na laino chiwai akatama bora rainisa mvura mpane hii nita chobu goskura tina mkuma na ijofira pa beti jifenda ubiye panga pa inishukuma na chino tinashe churu
tinashe churu yaani magore mangani
tinashe churu yaani tukofie
tochi enda pana best midfield ndiyana atora mbayro hapa
best midfield anu ndi blessing chikwariro
ani magore umangani blessing chikwariro
ani 18 years
tulikuona kuti mangamine nzvimbo ya most disciplined player kana kuti mutambi akazvibata mugore ra 2018 ndiani
okay mutambi akazvibata mugore ra 2018 anotida Jameson
ane makore mangani mutambi uyu
ane 11 years
ko mutambi akatamba zvokutamba zviye zvokuti akatamba zvinonwisa mvura kudarika vamwe vese ndiani atora mubairo iwoyu
Mutambi akatamba zvinonwisa mvura anonzi Lionel Chiwai
ane makore mangani Lionel Chiwai
Lionel ane 12 years
pane vamwe here vatambi vamungade kutaura vawana mubairo
tine mutambi awana mubairo we mudiki diki pane vese pazera anonzi Fortune Mudzei ane 8 years
saka ndomubairo wokupedzisira here wa wata
ne the most improved player mutambi akauya akashanda nesimba chaizvo nekuti tichangobva zvedu kutanga takatanga academy yedu muna February ende kubva ipapo muna February kusvika izvezvi ari kuoneka kuti ari kuchinja chaizvo ari kushanda nesimba
tingadawo kuziva kuti izvo vakunda vamwe vavo ava vanowanei kana kuti munovapei
takati tovapa macertificates anoratidza kukunda kwavanenge vaita uye mamhinduro
chirongwa chenyu ichi chinofarirwa zvakadii munzvimbo yamunogara
chirongwa chinofarirwa zvikuru nekuti iko zvino rodzi ingori warila vanenge vachito vari kuchifarira chaizvo kana vabereki chaivo vari kusapota chaizvo
ndiani akatanga pfungwa yekuti kuve nechirongwa chevana vechidiki ava kunge vachidzidzira zvenhabvu
ndini
mungatiudzwa kuti pfungwa yakatanga sei
pfungwa yacho yakatanga pakuti inini ndakakura ndiri munhu aitamba bhora saka ndakazokwara ndakaita injari dzangu zvekuti ndakanisa chakwanisi kukontinua chitamba bhora saka pashoni yebhora ndo yakandituma kuti ndichange futi kugadzira akademi yangu yebhora
vateereri vangade kuziva kuti maitambira chikwata chipi musati makwara
inini ndaitambira inonzi Mutare Stars kwamutare
pane mashoko here amungade kuti muzivisiwo veruzhinji vakateerera Studio 7 panguva ino
mashoko andingoda kuzivisa veruzhinji ndekuti kune vanoda kutipa rubatsiro tikuda rubatsiro rwakanyanya chaizvo especially pa training equipment kunyange majezi zvacho hatinenge tichitambisa magames uyezve transport kuenda kumagames maway games panenge paine kachallenge akandingoti kune vese vakateerera ka tikukumbira rubatsiro
avo vanga vari manager wewarila academy vaitai blessing wata vachitaura vari parunhare kukuwadzana na Ray Joto westudio 7
Matileza shuwa waleza iwe Matileza kani matileza Matileza shuwa waleza iwe Matileza kani matileza Matileza shuwa waleza iwe Matileza kani matileza Matileza shuwa waleza iwe
Zvonguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vana chiremba vari kuramba mabasa vanoti upenyu hwavari kurarama hwakaoma sezvo vachiti mari yavanotambiriswa nehurumende haisi kukwanisa kuchengeta mhuri dzavo dutu mupengo rinoparadza misha nezvikoro kuchipinge madzimai anobva kuzimbabwe oita urongwa hunopa raramo yakanaka vechidiki vapiwa mibairo yekutamba nhabvu zvinonwisa mvura mumusha wekuwadzana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesuyu zvekare mangwana ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 29 kumphalakazi 2018 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela basola umphathintambo wezempilakahle ngokuthela osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga Amanga. Izulu selize laqala ukuna izigabeni zelizwe eziningi. Selengxoxo lengcwethi kwezokulima.
So thina ixwayiso esisinika abalimi kakhulu laba abalima into ezifana lomumbu lamabele ukuthi bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa ngoba amanzi azasilela.
Izakhamizi emaphandleni zithi lonyaka bezithwele amagabha avuzayo kulandela ukubhidlika komnotho, njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi akhwince izidwaba ukuze ziphile ngcono ngomnyaka esesiwusungula.
Ndawoda awazithi into yakhona enzwisi ukuthi ukuthi into le vele ibi obvious kuya kuma-election ukuthi ngawedi zanu vele kuzawomaso lonyaka, but abantu bakhetha wona ukuthi babiseli zanu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Odokotela basola umphathintambo wezempilakahle besithi bona utshele osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga Amanga. Izolo umnumzana Chiwenga uthe odokotela abafundela umsebenzi kuzamele bafakelwe umthetho wokuthi bengakhalali umsebenzi ngoba bengasozi sebenzi zikahulumende. Kodwa inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi la ngamanga avela kumphathintambo wezempilakahle udokotela uBhadaya Moyo. Izulu selize laqala ukuna izigabeni zelizwe eziningi. Kwezinye izigaba kubikwa leli zulu lichiye umonakalo omkhulu kakhulu ngoba libuye lomoya kwakhukhulwa izindlu eManicaland eChipinge. Izulu leli liza vele sokonakele kwezinye izigaba zelizwe ezifana laseMatabeleland South lapho izifuyo esezicube zafa. Kwezinye izigaba ngokuthisa kade kukhona izilimo kade zihlanyelwe sezichile. Silengxoxo lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo othi abalimi kumele bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa.
Into engayisho Chris ukuthi kusukusela izolo ebusuku hayi kuke kwaba ngconywana ngoba izulu beliloke lisina lanamhle mini like laphinda lana futhi. Kodwa nxa sithi siyakhangela ngaphambilini hayi umumo wakhona ubungamuhlanga. Nxa sokuhlangene ukutshisa lokusweleka kwezulu ngikhuluma nginje thina sesilahlekelwe izinkomo ezimbalwa namathole zisehluleka nje ukuthi azirecover ngendaba yesimo esisemadleleni kathesi.
Manje nxa sikhangele umumo wona lo uyatshengisa na ukubana kuza kuba le ndlala kumbe sizabona lisini izulu abantu bathole?
Chris, nxa sithi siyalandela lokho esikutshelwa yizangoma zezulu zona zithi hayi izulu lalonyaka vele belizasilela up to uDisemba, kodwa nxa bethi bakhangela babona ngani ekupheleni kaJanuwari, February lo March izulu lizaba khona. Kodwa nxa sithi siyakhangela for laba abalamabele izulu elina ngalolo hlobo luzasifaka enkingeni kakhulu ngoba lifika ngesikhathi esithi isizini sisiyaphela. So thina isixwayiso esisinika abalimi kakhulu laba abalima into ezifana lomumbu lamabele ukuthi bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa ngoba amanzi azasilela. Then kulabo abafuyayo isixwayiso ukuthi abantu abangene esibayeni bananzelele ikakhulu inkomo either ezimithiyo kumbe esezizele, ba make sure ukuthi yizona ezithola usizo olukhulu kakhulu ukuthi zithole even ifeed yokwengeza ngoba utshani lapha egangeni akukahlumisisi ukuthi bungeneli inkomo ezikhona. Nalabo abasemasimini indawo eziningi abantu ngikhona behlanyela bangahlanyela inhlanyelo ezafuna isikhathi eside ukuvuna.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemathebeleland South.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba fokembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba fokembula.
Kwezemaphandleni lamhlanje, izakhamizi emaphandleni zithi lonyaka bezithwele amagabha avuzayo kulandela ukubhidlika kwezomnotho, njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi akhwince izidwaba ukuze ziphile ngcono ngomnyaka esesiwusungula kumalanga amalutshwana alandelayo.
Iningi lezakhamizi lithi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu lapho kuqathaniswa leminyaka edlulileyo. Zethi lokhu kudalwe ukuma manzonzo kwezomnotho, osekudalwe ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kanye lokusilela kwezinye. Lonyaka iningi lidlale ikhisimusi lingelamafutha ezimota, isinkwa, amanamnede kanye lotshwala. Isakhamuzi seNtalale phansi kwendunamathe umnumzana Brighton Are uDuduba wabhekane lalo kwamanje waqala ngemva kokhetho olugutshwe ngontulikazi.
Nawo thi awazi ukuthi into yakhona ezwisa ukuthi ukuthi into le vele ibi obvious kuya kuma-election ukuthi ngingaweli zanu vele kuzawo masolo nyaka. But abantu bakhetha bona ukuthi babiseli zanu, basibisele edubeni olufana nalolo, ukuthi ngikunanzelele ukuthi asila ma-court lapha eZimbabwe, asila ma-police athi nasimela thina abantu, konke vele kungokwezanu, kuzanulalized konke.
Umnumzana Special Dube Nyandeni uthi kungani kuhle kwezulu sekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi ngoba sezibhekane lendlala embi.
Umnyaka lo ngokubona kwami ube nzima kakhulu ose okwedlula eminye iminyaka, ngoba eminye iminyaka iyayibe nzima kodwa-ke izulu libe khona sikwanisa ukuthi sizame ukulima silime. Manje lo komile sike salima kuyatsha ngemfula, inkomo lokhu sizidingela amanzi sizigebhela. Hayi, lo ngubona ube nzima, unzima kakhulu silime.
Esinye isakhamuzi unkosikazi Mili Mpofu uthi lonyaka uMangoye belala eziko njalo ufisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono kulalo.
Umnyaka lo ngalesi sikhathi esikiwo sibuhlungu kakhulu empilweni zethu. Hayi, sifisa ukuthi kube lenguquko ngomnyaka ozayo kutshintshe, ngoba lesi simo esikiso sibuhlungu kakhulu. Njalo lezulu kalikho, siphakathi kwendlala labantwana, ukuthi sibapheni, izinto kazithengeki. Hayi, kwasinzimela kakhulu lokho.
Umnumzana Dennis Moore uthi lonyaka bebekhangelela ukuthi bazaphila impilo engcono kulandela ukhetho, kodwa lokhu kwethole nzima lalamhlanje.
Izinto sike zoma kakhulu, sike zoma. Besikhangelela ukuthi maybe izinto encane zingatshintsha zibe ngcono, kodwa ngendlela osuke yona kathesi, hhayi, kunzima. U-2018 akulanto engathi khona ecacayo elungela abantu. Ezikolo kube nzima, yonke indawo kunzima, ezitolo akula nto ekhona. Into ejabulisa abadala butshwala, baswela bona utshwala ezitolo abukho.
UNkosazana Media Sithole Estezi uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende athuthukise ezomnotho ukuze benelise ukuthola imali emabhanga.
Umnyaka ka-2018 kunzima kakhulu ngoba into azithengeki. Besifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi
izimali emabhenki sizithole. Abantwana esikolo sanele sikubadingela ama uniform ngoba khathesi inxa ulomntwana oya ku form 1 njengami ngilaye. Sokuthi ngiqalise uniform lesicathu ukuthi ngizakususa ngusuka ngaphi ngusa ngaphi kunzima. Imali iyabe ikhona encane ekhadini ngilayo kodwa eshop umuntu uzafuna icash angilayo.
Ine ngemaphandleni lonyaka beliphila ngomumbo okuphiwa osuka kokhulumende. Njalo unkosazana Annelise Ncube owesibhula uthi kuyadingeka ukuthi bathole impompi zamanzi ukuze balime ngokuthelezela ikakhulu ngalesi sikhathi izulu lingekho.
Kunzima sibili kuledanga elikhulu kakhulu. Kulendlala sizencedwe yibonaba abama ulfe. Sithanda ukuthi ngani siyazuza kumbe ukuthi bangasincedisa ngokuthi sebesizenzele. Basinikeze ukuthi izingadi zikhona sizuzo kokuthelela ukuthi sithelele sizuze ukuphila ngoba sikhuluma ngezenje sithelela ngamakhanda. So siyabe sifisa ukuthi bangasincedisa ngezinto zokuthelela ukuthi izingadi zande ukuze abantu baphile.
Lobanje iningi lilethemba lokuthi umnyaka ozayo uza kuba ngcono. Iningi labazali selikhala ngokuqonga kwempadalo ezikolo ama school fees wona sekonga okumangalisayo. Udezinye isikolo sezifuna imbadalo ngedola lemelika. Intengo yezibhoko zesikolo ama-uniform layo ikhuphukile okumangalisayo osekuthiye iningi labazali lingelamathe. Kungenani lobunzima obhekane lozulu, uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphethe isithu uzulu kabekezele esalungisisa. Ngimele iStudio 7. Ngisemajawundeni eGwanda ngi-Albert Ncube ngilifisela umnyaka omusha olithukela. Baleyi balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadibana njalo balaleli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu. Ukuqala mnumzana, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Ye, ungasitshela ukuthi kuyini oza kukhumbula ngomnyaka wonalo esesiwugqiba kuvikezayo?
Umnyaka sizawukhumbula njengomnyaka owasinika amathemba okukhulu kakhulu ukukhangelela entweni ezinhle esasizitshele ukuthi sezisiza kungakayenzi ukhetho lweZimbabwe. Abantu bajabula ukukhumbula ku-1980 ilizwe selikhethwe abantu bezele ukuthi nakho kumnandi sokuqalwe izinto ezintsha sonke imithi sasijabule kakhulu. Kodwa kugcine kwenzakele ukuthi konke lokhu kwagcina kufanana lebhaluni yomntwana obelokhu eyidlalisa igcwele umoya. Kwase kufika nje utani yayidubula yaphongukhapha yakuphela abafaonke wasele ngaphethe lutho umntwana.
Manje sesikhangela lona ukhetho, ungathini ngalo ukhetho lolo lwedluleyo? Ikakhulu sibona ukubana impumela yakhona yagcina isingehanjiswa emthethwandaba.
Impumela yokhetho yiyo I think ongathatha inthi yampela yobuhlungu babantu beZimbabwe ethini khona babekhangelela ukuthi kumele lolu khetho kunabantu abantu beZimbabwe jikelele bese sifana laba abezano PF abeZimbabwe jikelele abantu umuntu nje wonke ngobuntu bakhe babezela ukuthi hawu sokufika ithuba lokuthi manje sizikhethele esiyifunayo. Abezano PF babezela ukuthi sokufika ithuba lokuthi izenze thina sibe semthethweni okungathi ngesilungu the 100 to 50 miles themselves. Kodwa ke abawizane okubuhlungu ukuthi la ube winile kanjalo. If kuyukuthi umuntu olandela into ze media lezi ze cyberspace, you would have seen uthi wenda umsekeli kahulumende eginga ethembele imibuzo. Into thing that has happened is that it's difficult for everyone. It's difficult now for them bona abantu ontumbuzo and it's also for the difficult for the general populace of Zimbabwe. So in the mind, it may be for everyone. I don't think we are lying. I don't think we are lying. We are lying. We are Zimbabwe. We are Zimbabwe. So we are going to Zimbabwe. We are So we are in a very difficult situation, and in terms of the shipping, we are looking at the country. Whether we are tenders, we are taking over, we are going to be able to all and the law, we are going to be
able to do it. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it. We are Hayi kuzwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga baba.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaSthandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxalo nkosazana Magodonga Mahlangu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza. Sicubungula obekuhlupha kuwona lo umnyaka esesiwugqiba. Sicubungula lokuthi kambe umnyaka ozayo usiphatheleni.
Ukuthi lapho bekubanjwa ama results emhloliso ka grade 7 ngezinye indlela ungathi umnyaka lo ngabe uphele kuhle yini nje ngoba uhulumende sesithi abantwana bazafunda mahhala
uphele kuhle kakhulu kanti kodwa vele bekungekho umthethweni khona lokho ngoba semelisile ukuthi njengenhlangano sinethi abantwana bathula ama results ngoba bekukhuluma i constitution is unconditional then bethu bengiphiwa but ukuthi abazali baningi umama bezethayini ama affidavit emapoliseni. So inkinga isona ukubhekana la nalokhu amapolisa wona umlando wawo ukuhlonipha isisekelo according to section 219 akho nokuthi bevunywa besetshenziswa izikolo bekhanyisa abazali ama affidavit ngoba khona kuyahlukumeza abazali kuyahlukumeza abantwana ukuthi umzali usekhaya esesayini i affidavit ukuthi uyasakana ngabesikole. So siyakuthakazelela kakhulukazi ukuthi khona uhulumende usethe insimbi yamahhala kodwa sifuna ukubhekhe afund plan financing because of course assets ukuthi imfundo yezimbabwe iwe iye phansi they're both accountable even before age like I said before.
Sesikhangela ke umnyaka ozayo.
Ya kukhanya kukubi kakhulukazi kodwa thina njengabantu kumele size amalungu ethu sike siphusha ngoba kulohulumende the fact kulohulumende okhona kumele alibone imizamo umbuyagijima ekhala kumakhelwane ngubuyenzani aziwazi thina esikwaziyo ukuthi sifuna ukusezelwa ama-rights ethu njengohulumende khona and we are going to use the constitution ukuthi sithole lokho esifunayo ukuthi ake sinike explicit into zenzayo kumele into kuziqhubeke if it means ukuthi bakhathe kona ibhajethi yabo khona ngale amapholisa yona kumele kube njalo sizabona ukuthi bayenzani kumele babe strategic basakhampeni ngoba thina izindingeko zethu sizaqhubeka sizidinga.
Sikhuluma nje ukuyini elikubonayo edolobheni lakoBulawayo abesifazane abantwana badlala njani ikhefu leKhisimusi.
Hayi thina vele ikhefu leKhisimusi eqinisweni sibilini sikhambele ema-church sasho nema-church sihlabela endlini ubusi akulamanzi amanzi siyakuthiwa ngama-bowsers sithi khambe bowsers uphiwe imigqome ngu-2 i-stress senzani. So akulamanzi akulakudla akulapetroli vele konke nje yazi ku-black isebit sikubongela ukuthi nje siyaphila nje kuphela otherwise okokuthi singathi sibili siwuKhisimusi siye sithi akuvakathelwana asihambanga emakhaya ngoba ngeviki abantu sivala imisebenzi sisiza emakhaya ipetroli bengekho ukuthi kuphele ezimoto ezihambe emakhaya amabhasi akhwela nge-100%. So yizinto ezisidanisayo zineso hayi sibongele ukuthi nje siyakuphila funa uhulumende angenele kakhulukazi xa ukhumba ngentengo sikhangisa ama-inform akhwele angikwazi ukuthi uhamba njani uyathola ibule price ye-u s ibize kwale price ye-bond for instance i-inform yomntwana we-primary kade ne-u s $18 nebhondi i-$76 which is really crazy ngakunanzelelwa kwinto wamkhona bese sikhuluma ngezinye izinto ezinjangokuthi olacto yabo kuderibhodi kalapho bakhwelile from 50 cents olar lo ngobe sithenga se-$50 lam kodwa jesi si-$1.80 kwezindawo $2.20 so asikwazi ukuthi la isibuya nge-forex kumbi njani ngezinye izinto ezincane nenezisazikhanga ukuthi ngama-local products but kukhwela kuze kukhwelethi kusadelele ngingazi mbele isiweli I'm not an economist, but there's nothing to do. I'm a pizza up nomad. So we need to pick up and bring that in also.
Leyo valaleli bingqoxolo nkosazana Magodonga Mahlango isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana eye-Women of Zimbabwe Arise iwoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo yizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Izizalane zeZimbabwe ezihlala emazweni ehlukeneyo zize zazibonela ngawazo umumo okhona ekhaya ngekhefu leKhisimusi okunenga sikuzweni kuEzra Chisas Banda.
Behle ngobunengi betanyasa bevela kwamanye amazwe bezobona izihlobo labangane bathe benyathela kweleZimbabwe bahlangabezwa ukuswelakala kwamafutha ezimota lentengo ephezulu yokuthenga impahla lokudla. Omunye wabakhala ngalobu bunzima ngumnumzana Themba Ncube osebenzela kwele South Africa.
Ngibuyile lapha ekhaya koBulawayo ngihlale eNkulumani kodwa ngisebenzela ngikhona phe South Africa njengabanye abafana ngiseJohannesburg. Ngithi ngibuye ekhaya lapha ngiye ngizama ukuthi sibone uKhisimusi ngayidlala emuli. Ah, mangifika lapha ekhaya ama challenges engabe ngihlangane lawo ngama challenges ukuthi imoto yami besithwala mzimu ukuthi sikwazi ukuvakatshela abanye ngendaba yefuel, ifuel iyahlupa ekhaya.
Omunye wabahlaba omkhulu umkhosi ngunkosazana Anastasia Kickings osebenzela England.
Akunzima shame Zimbabwe, this time Africa has failed me. Unzima ama zinto zikhwelile, bafuna ama bond, bafuna ama USD nama rand, manje kunzima ukutholakala lapha. Yathamba namuhla $2 kusasa $15 idifference yangkhona vele ikhwela. So iphezulu kakhulu, akunzima shame Africa.
umnumzana Sipho Mawabeni wehle vele kwele Britane yena wahlukene labanye ethi ekhaya kumnandi.
Chisa, mina lokhu ngifikileyo ngifika on Thursday UK anyway. Njengoba ngilapha ekhaya lokhu ngihamba nje kuma private sectors, izinto ziyatshintsha la ma kungakaphumeli ngaphandle. Angithumba lalo liqale libhoyile liphakathi ukuthi sekuphumela ngaphandle. Abantu abaningi ku-private sector baku-diaspora bayeze ekhaya kuyakhiwa i-construction nganokuhamba kahle. Le mgwaqo ngingakabona emgwaqo from eGwanda usiya eKhezi uyakhiwa. Bazama ukwenza ubungcono babo.
Omnonzana Nyoni kavumelani lo Mawabeni.
Mbuyile lapha ekhaya elizweni laseZimbabwe. Kumbi. Ngithi zospenda Xmas time le family yami. Manje lapha kunzima la. Tuza khona zadura ukutula nje la drink.
Kukhala kuze kukhalela abavela khona le Melika abanje ngomnumzana David Ndlovu.
I-Christmas yami ayizange ibe mnandi ngoba ukudla kakukho akulalutho, into zonke zikhwelile, akula nto enhle, yonke into iyalayinela. So sengicabanga ukuthi itikiti lami ngibuyele futhi le ngoba angiyiboni into engabe ngihlalele eZimbabwe.
Kukhala wonke umuntu, imali iyahlupha, amafutha ezimoto akatholakali, njalo intengo zikhuphuka njalo nje. Ikhisimuzi kwabaningi ibiziqandela nje. Ngiyimele isidlo 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Mumondia, isabopho isinanda mathe, sondela ntokazi, ungesabi intombenze, izikele ngaphelela, sondela ngikhumba khumbe kancane, ungesabeli khatshana, angathathi, ukubobotheka kwakho ngiyenza ngikhothakhothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, izikele ngaphelela, kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona, ngizwe ngathi le ngxenye yami inye omuntu leyaphaphatheka, sondela eduze ekhekhele inhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo, ungangiqoma ngiyathwela nyumbana lesiya sihlahla esilapha, niwenyukele. Umfula ukwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando oluqotho iqome ngezingandle ziqonde ngakini.
Come and don't pass.
Come and come back.
ngiqome ntombazana ngizithinqande ziye khona lekhaya ingoma emnandi ingoma kalikhwa okancube ngiqome ntombazana isigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.